mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinonyanyoita kuti padiwe maNGO mabasa ewo asingaitwi nehurumende kazhinji zhinji inyaya yemari. Hurumende zhinji pano pasi hadzina mari yacho. Tichise kuzva kwedu hurumende dzinonyanyowana mari kubva kumuripo atingati mateksi anobva kuvanhu.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vachiti vanhu muZimbabwe vanoda rubatsiro rwakawanda sezvo hurumende ichitadza kuchengeta vanhu zvakakwana.
Apa tadawo ndikurudzire kune Zimbabwe Peace Project kuti tikwanise kuriprimanda kana kutsiura mamembers edu. Ngavatipe mawati ewanhu iwayo, masenemu ewanhu iwayo, neguta kana kuti dunhu kana kuti constituency yavanobva, ndokunge vaita a full investigation, kwete ngokuisa kuti kuna noiti kuna Tanonoka. Asi kuna naloiti vangani, kuna naTanonoka vangani, hazvitibatsiri.
Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti sangano reZimbabwe Peace Project rinofanirwa kubudisa zvose zvarinoziva pamusoro penhengo dzavo dzinonzi dzakarova zvakaipisisa nhengo yeCitizens Coalition for Change.
Hondo yakukonzera makakatanwa nekusawirirana muvatungamiri vemapato makuru emuno muAmerica vemaRepublicans nemaDemocrats zvakonzera tingati friction. Asi mune rimwe divi pane zvimwewo zvavakutanga kuwirirana.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vachiri kufunga pamusoro pekutemera zvirango pamakambani emafuta eRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitevera mashoko akataurwa negurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima ekuti Zimbabwe ine masangano akazvimirira oga kana kuti maNGO akawandisa vachiti masangano aya ngaaende kuUkraine kunobatsira vanhu vari mukati mehondo. Masangano akazvimirira anoramba achishora vaMavhima pamusoro pemashoko aya. VaMavhima vakati mamwe masangano akazvimirira arasa gwara rawo sezvo ave kuita zvematongerwo enyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kunzwa munhu ane chinzvimbo chikuru savaMavhima vachitaura zvinhu zvisina maturo kudai kunge vasingazivi kana kuona kuti vanhu muZimbabwe vanoda rubatsiro rwakawanda sezvo hurumende ichitadza kuchengeta vanhu zvakakwana. VaMbofana vanoti maNGO anowanikwa munyika dzose pasi pose, basa ravo riri rokubatsira vanhu sezvo hurumende dzisingakwanisi kuita zvose zvose kuvanhu vose vose.
Mashoko akataurwa naMinister of State weMidlands kwedu kuno vaMavhima anonzwisa tsitsi. Dzimwe nguva anoita kana kutsamwisa chaiko, nekuti kana takunzwa kuti pane mukuru akushama iwo mashoko ekuti maNGO ngaabve zvavo muno munyika tichamadi haana basa, aende kunyika yakaita seUkraine ndokwaangatoshande ndokuti ndokune hondo. Tinoona ari mashoko anoshaya hanya nevanhu vemuno munyika. Tinoona ari mashoko ekutoita kana kutoseka nekushora nhamo inowanikwa nevanhu vemunyika munomu. Saka kana takuhwanda tichiti hatichadi maNGO muno munyika ngaabude ndokuti hamuna hondo, maNGO haapindi munyika kana kuvamba munyika nekuti mune hondo batsi. Asi pane zvakawanda zvaanoita, pane mabasa akawanda anodiwa maNGO. Saka tinoona kuri kuhwanda pamusaka pekuti hurumende iri kutya.
Hurumende inotyei? vambofana chikonzero chekutya uku chiri chei
kufumurwa kwairi kuitwa nema NGO kazhinji kunyanya aya ari kurwira kodzero dzevanhu saka tona nemutemo uda kuiswa iwe Public Voluntary Organization Act wekuda kumbunyikidza nekudzimba nekuda kutsindira mabasa ema NGO muno muZimbabwe ndozvega zvinoita kuti munhu mukuru akaita samavhima ataure muromo iwowo mukanwa iwowo wekuti ma NGO ngaabude zvavo munomu aende kuUkraine ndekuti vaona hurumende yaona kuti zvese mabhinda uko nezvibhidhibhidhi zvavari kuda kuita whether panyaya dzesarudzo panyaya dzemavoters rolls atiri kuona dzichiburitswa panyaya dzekodzero dzevanhu kana kuzvese zviri kuitika muno munyika medu zvizhinji zvacho zvinoburitswa izvo nema NGO iwawawa
Basa rema non-governmental organizations kana kuti ma NGO ndere icha izvo vambofana
mufunzo wakanaka stereki wande chinonyanyoita kuti padiwe ma NGO mabasa yavo asingaitwi nehurumende kazhinji zhinji inyaya yemari hurumende zhinji pano pasi hadzina mari yacho tichisekuzva kwedu hurumende dzinonyanyowana mari kubva kumuripo atingati matex anobva kuvanhu angave makambani vangave vashandi vangave vanhu vanotenga zvinhu saka mari iyoyo haizokwanisi kubatsira munhu wese kana ati ndine nzara kumba kwangu handishandi handina basa randiri kuita hakuna kwandinowana mari ukuwo ati ndiri kurwara handina mishonga ndiri kudawo kubatsirwa mushonga uyo ati kodzero dzangu dzambunyikidzwa ndazoitwa zvakazvakati asi handina mari yegweta zvinhu zvese izvozvo hurumende haingazvikwanisi ndekuti mari yacho ingatodiwa ipapo akatingatobatanidza mari dzese dziri pano pasi kuti hurumende imwe chete ikwanise kuzviitira vanhu vayo saka ndo panonyanyodiwa maNGO masangano akazvimirira iwo atinoti maNGO kuti apinde kubatsira ndekuti hurumende hadzingabowani mari yekuzvikwanisa zvese izvozvo uyezve maNGO ane rimwe basa rakakosha zvikuru ibasa rekuti riongorore kuti zviri kuitwa kana nehurumende kana nevamo ndizvo here zvinogutsa ruzhinji saka tabotaura kuti kune mamwe maNGO anenge achida kungoorongorora kodzero dzevanhu kodzero remunhu chinhu chakakosha stereki ndo chakaendera kana vanhu vana vemuZimbabwe kuhondo vaida kurwira kodzero dzavo chinhu chakakosha chekuti chinoda kudzivirirwa nekuchengetedzwa zvino kana takuti muZimbabwe ngavaende havativadi ini nemi nevamwe vese chero vanosapota zvokuti hei ngakuitwe mutemo wemapvo act public voluntary organizations act uda kuiswa iwowo tibhane maNGO mangwana vakatyorerwa kodzero dzavo ingave kubasa chaiko kungave kupi kungave kushaya chekudya unomanyira kupi unomanyira kunani ndo panenge pachidiwa maNGO iwawo ndekuti anogona kungoongorora achiona kuti apa pakanganiswa apa kwapakanganiswa apa ngapagadzirwe apa ngapatwe zvakadai kana yatinoti advice yaya vanotopawo advice kana pfungwa dzekuti munyika mutongwe zvakanaka saka ndiani asingadi pfungwa ndiani asingadiwo kupuhwa pfungwa kuti aitewo zvinhu mune zvakanaka kukunda zvaari kuita ipapo saka tinoona kuti maNGO ane basa guru rekuti hurumende pachayo haingakwanisi kuzviita yoga
avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vari parunhare kukwekwe nestudio 7 tabata vamavhima kuti tinzwe divi ravo asi havana kutipa mukana wekuti titaure navo Sangano reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti vechidiki vebato reMDC Alliance inotungamirwa navaDouglas Monzora vakarova zvakaipisisa mutsigiri webato reCitizens Coalition for Change CCC va Bernard Munamati mushure mekusawirirana pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika. Ichinyora paTwitter payo, Zimbabwe Peace Project yati vechidiki veMDC Alliance vakarova Munamati ndi Clayton, Traji na Passmore. Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo haridi zvekurwisana, asi vachiti Zimbabwe Peace Project inofanira kubudisa zvainoziva zvose kuti bato ravo rikwanise kuranga vakaita izvi. Vadamba vashoravo kuti Zimbabwe Peace Project haina kutaura mazita azere evanhu ava kana nzvimbo dzavanobva kana kwazvakaitikira, izvo vanoti zvinodiwa mukugadziriswa kwenyaya iyi.
Chekutanga regai ndibvume kuti hongu ndaona ripoti yaiswa neZimbabwe Peace Project iri kutaura zvisa kuti pane mukomana akarohwa nekuda kwenharo dzavakaitisana nevakomana vatatu vari kunzi ndevemdct vari muMDC Alliance. Asi chandikatyamadza ndechekuti mazita avangoisa haana masenem, mazita avaisa haana mabranch nemadistrict nemawards avanobva, mazita avaiyeyo munepapicha avaisa havana kuisa nemapicha evanhu vari kunzi ndevemdc vari vamunhu.
Munoona sekuti izvi hazvina chokwadi mukati here Vadamba? Munotii kuZimbabwe Peace Project?
Inini kutaura kwandiri kuita uku hazviri kuti tinodefenda violence, nekuti violence isu tinotoinenga, nekuti makatiza kuti MDC kumukurarama kwayo kwese mu22 years dzese yenge iri victim yeviolence. Uyezve mukatarisa kuti kutorwa kwakaita Power paHarvest House pakafa vamugitsvangirai kwenge kuri kweviolence, isu tikaramba violence iyoyo. Saka panapa chadawo ndikurudzire kune veZimbabwe Peace Project kuti tikwanise kuriprimanda kana kutsiura mamembers edu. Ngavatipe mawadi ewanhu iwayo, masenem ewanhu iwayo, neguta kana kuti dunhu kana kuti constituency yavanobva, ndokungoita a full investigation, kwete ngokuisa kuti kuna loidi kuna tanonoka. Asi kuna naloidi vangani, kuna natanonoka vangani, hazvitibatsiri. Chepiri, ndikaona vhidhiyo, pane vhidhiyo iri kutenderera yevanhu veCitizens Coalition for Change vachizhagadza munhu vachiponda munhu. Handisi kuzva kuti munhu iye akapona here kana kuti haana kupona. Zimbabwe Peace Project yakaignora vhidhiyo, asi ndinayo ndokwanisa kukupai mukoma Joseph, mogozoitenderedza mogozovabvunza neZimbabwe Peace Project kuti ko izvo izvi muri kuzvishora here kana kuti hamuna kuzvishora. Asi regai nditi isu bato redu hatikurudziri kurwisana kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika, nekuti mumwe nemumwe ane kodzero yake kusapota bato raanoda. Nekuti mukaona kuti president wanzora vanhu vari kufamba nenyaya yedialogue neregional disputation, kupukana kusina kurwisana. Saka isu tinoshora zvakaitwa navakomanawa, hativazivi kuti ndevepi, asi tiri kukumbira Zimbabwe Peace Project idzokere kune munhu akarohwa, nekuti kurovana kwavakati hanzi vaimbo vari pabhawa. Saka tiri kupfukuti kuti vanotozivana ngavadzokera vanotipa mazita iwayo, and then isu tichatora.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Valoid Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakapisa imba yakanzura weward 8 vaOswell Shambare muBhindura nemusi wemugovera. Izvi zvinonzi zvakaitika mushure memusangano weCitizens Coalition for Change wakaitirwa mumba mavaShambare. MuNewsday makare, kutongwa kwevaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaIgnatius Chombo kwanzi kuchaitwa musi wa7 kugumbi, sezvo vakanga vakabatikana neimwe nyaya mune rimwe dare neZuro. vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa simba rehofisi yavo zvisiri pamutemo pakati pa1 gumi guru 2005 na12 ndira 2006. Muchronicle, kanzuru yeguta reBulawayo iri kufunga zvekushandisa mapurisa nemauto kuti vabise vanhu vanotengesera zvinhu zvavo mukati meguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndinoitwa Samson Magumura. Ndakaponderwawo muningina wangu nemapurisa. Hatisi kuziva nyaya yacho kuti vakamutora secriminal here kana vakamutora sepolitician. Asi nyaya iyi yakaitikira kuairport. Takuzoziviswa isusu after 7 days munakidzi akafa chipiri chapera icho. Vanhu tozoziviswa chitatu chino chapera icho. Then tikati hazvina mhosva. Handei kupostmortem kwacho vakutudza postmortem Friday. Friday kwakuswera vachiti tenderedza muHarare tikaboenda kusendaro kudii so zvati mupurisa anosaina hapana zvazodii zvazodii. Vari kutsika-tsika kuti munhu ashate nekuti ivo ndo vakamuponda vachimurova nepfuti.
Halo, 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 machinja. Naye chikomana uyu. Ndikuvaona madzimai emukwekwe anoita zvinomwisa mvura. Inoo ndiri kuno kugokwe. Toona mwana wakakapere uyu aipuhwa kana kuti sikadhi achiuraya vanhu. Totaura kuti wakauraya vanhu 6. Chero mombe chaidziya dzonga dziuraya uchidero. Mwakuna mwana weZimbabwe anofanirwa kumupa rubatsiro. Ngaatarisane nezvaakaita. Ngaadzokereka kuna ejiri wacho kunomuudza kuti ndakuneswa navanhu. Agoona chimupa rubatsiro. Imi vana vechidiki munotumwa kuuraya mumwe munhu. Nokuda kwei. Zvaanenge achiita zvakurwadza chii. Unoregerei kuuraya vamwe. Wedzimwe pati avo vese vapfumbamwe vanga vachiteerera si tikachinja kazita vakasara vakadaro ana Douglas Monzora munomhanya naye chamisa muchimuronderera vanhu vake. Handikureva kuti paari pane chakanaka. Kusafunga kutumwa kuuraya munhu mukati menyika ino inotambudza kudai une uchiti unomuurayira chii pamberi nevanhu vakaurawa yavo ngavanetse kusvikira kumwana womwana wake iyeye hakuna chinobhadharwa. Kusvikira munhu ega azvitsvagira zvinomubhadharira waitumwa kuuraya vanhu uchiti unoraya mombe.
Makadii pastudio 7. Ndine mashoko mashoma kuna uyo mudzimai wekuseki Priscilla Chigumba. Ndiri kuti kuna Priscilla Chigumba, ita basa rako nomazvo nokuti iko zvino takatarisa iwe Zimbabwe yose takatarisa iwe because ndokuri kufira nyaya ikoko. Saka please kurumidza kuita basa rako nemazvo nokuti uri mushandi wevanhu hausi mushandi webato.
Makadii pastudio 7 apo vanamukoma tanonoka wande vanajonga kandimeri vanamukoma Blessing Zuru. Ini ndiri kutaurawo pamusoro pemuchinda wayo unonzi Sengwenwe wokuenda kukoti achiti kwai maby-elections amiswe kuitwa. Iye ari kunzi ilawyer, ini hangu ndiri layman panyaya dzezvemutemo izvi. Asi reason yake yaari kupa yacho ka hapana zvainobatsira because ari kuti izvo time frame president vaifanira kuva vakataura kare. Saka time frame yacho yakalapsa saka maby-elections garigidzo kuitwa. Yeti president vakasaita COVID yanga iripo those days yaizogona kukonzeresa saka that's why maby-elections akamiswa. COVID yadzikira president voti maby-elections ngaachiitwa. Iye oenda kuti ngaamire. Kumira kwemaby-elections kunobhenefita ani? Ndoimwe abuse inenge yakutoitwa iyoyo human rights abuse because vanhu vasina vamiririri muZimbabwe vakatowandisa kuburikidza kwemaMPs akafa neakadzingwa muparariamendi. Saa vanhu ivavo varikuda varida vamiririri muparariamendi.
Pazuva yevashamarari, pazuva yevashamarari. Ndine chikumbiro changu chinoda kuti purezidendi wedu apinga Nelson Chamisa 2023. Afani kukanganwa idzo mhuri dziri kufirwa ichifire rusununguro edu seuyo kufe kukwekwe. Afani kutoliste vanhu vakaita seiwavo kuti mhuri dzavo dziwanewo cheuviri kana purezidendi wedu achinga wapinda nekuti afire musangano afire mubato saka wanhuwa watofanana nemagamba vanofanira kutoremekedzwa iwa uye mhuri dzavo dzichiona wachiuwiri kuti dzikurara ndatenda zvichiti ngaapinde mukomana 2023 asi arangarire zvinhu kana achinge apinda mukomana.
Makadini makadini vashamarari vekustudio 7 mose nekushandidzana kwenyu pamwe chete tinotenda nebasa ramuri kuita rekuti tisvikirwo nenews tinotenda nebasa iroro nyaya yandinayo ndeyekungoti chakatanga ndo chakachenjedza yakanangana nevakuru vedu vesisi zvavari kuda kuita izvi zvekudzosa vamaitokozania handioni sepfungwa ine musoro ngavasadzokorere kupusa kwakadaro kwekuti munhu akakuendesa kumatare akakusungisa akakutoreresa zvese zvavanga vainazvo akawesta nguva nekudzosera bato kumashure nhasi odzoka achiti ngatidye tese mundiro imwe chete hazvishande kana vava kutomudzosa ka kutoreva kuti hapana kwatiri kuenda hatina zvatiri kuita zvangofanana nokuti dai bato racho risina kuchinja zita ndo nyaya yangu chete ndaikakumbirisawo kana wakazvinzwa wataurawo pfungwa idzodzi kana dzichishanda kwavari sevatungamiriri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kunyange hazvo veruzhinji muAmerica vachiratidza kugutsikana nemabatiro ari kuita mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nyaya yeRussia neUkraine, nyaya iyi iri kukonzeravo kusawirirana pakati pevatungamiri vebato reDemocratic Party neRepublican Party. Asi mapato maviri aya ari kuwirirana pamusoro pekuvandudzwa kwezvirango zvakatemerwa Russia mushure mekupinda zvechisimba muUkraine. Mapato maviri aya anonzi ari kushanda pamwe chete kuti vabvumirane zvombo nedzimwe nzira dzekubatsira Ukraine. Russia yava nemazuva 12 kubva zvayapinda zvechisimba muUkraine uye kurwisana kuri kuedzera zuva nezuva. VaBiden havasati vazivisa kuti vacharambidza here kutengwa kwemafuta kana kuti oil negas kubva kuRussia sechimwezve chezvirango paRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vanoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoda kuti hondo iyi irambe ichienderera mberi, vachiti chinangwa chavo ndechekudzikisa kusimba kwemauto eUkraine, vachiti asi vaPutin vachawana zvavanoda paUkraine.
Tingati hurumende yeAmerica iri kuratidza kushushikana zvikuru kwazvo nehondo iri kuitika kuUkraine pakati penyika yeUkraine neRussia, uye hondo iyi yakukonzera makakatanwa nekusawirirana muvatungamiri vemapato makuru emuno muAmerica vemaRepublicans nemaDemocrats. Zvakonzera yatingati friction, asi mune rimwe divi pane zvimwewo zvava kutanga kuwirirana zvinosanganisira kuvandudzwa kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeRussia, uye zvinosanganisirawo kuti varinge mapato emaRepublicans nemaDemocrats vanenge vaakupinda munhaurirano dzepamusoro dzinoda kunowirirana kuti rubatsiro rwukupiwa nyika yeUkraine runge runopamidzirwa kupfuura pari zvino.
Dr. Guni, kusvika pari zvino hurumende yeAmerica yanga ichipa Ukraine zvombo zvakadini?
Kusvika pari zvino hurumende yeAmerica yanga iri kupa Ukraine zvombo zvekurwisa zvinosanganisira zvinopfuura ndege dzemuchadenga nezvinopfuura motikari dzehondo dzakachengetedzwa atingati maarmed personnel carriers nematanks. Asi vanenge vakuwirirana kuti zvinogona ngezvakakosha kuti vatumidzire ndege dzehondo maF-16s ari kundopiwa nyika yePoland. Iyo Poland yochishani yotora iudzo dzinenge dzabva kuno kuAmerica, yotora dzayo ndege dzerudzi rwemaMiG, maMiG 35, kuti dziendeswe kuUkraine, kuti Ukraine yeno kubati iwane kubatsirikana mukurwisana neRussia. Asi kazhinji kacho mapato mairi aya anenge ari kupesana kuti Ukraine ingabatsirwa sei uye kuti America inofanira kunge ichimira papi maererano nehondo iri muUkraine. Nyaya kana takatarisa kunyaya dzemafuta ekufambisa dzimotikari, nekuti America muzvirango zvese zvati zvaiswa izvi haina kunge yakatemera zvirango zveupfumi kuoil industry yekuRussia, nekuti America ndoimwe nyika inotenga mafuta akawanda zvikuru kwazvo kubva kuRussia.
Munoona sekuti hondo ichapera sei iyi, Dr. Guni, nokuti tiri kuona kuti iri kuramba ichikura ichipinza dzimwe zvenyika mukati. Munoona sekuti ichakurumidza kupera here inyaya iyi?
Tinoona sekuti vaPutini vanenge vaita resign kufungwa yekuti hondo iyi isakurumidza kupera nechimbi chimbi, nekuti vaida zvavo kuti ikurumidze kupera vangadai vakangobhomba chopu chopu nekushandisa zvombo zvakawanda nemauto akawanda vaingoitora Ukraine zviri nyore. Asi nekuda kwekuti hondo iri kuramba ichienderera kwemazuva akati sezvanambotaura zvaakudhonza dzimwe nyika dzeNATO naiyo America pachayo, zvinoreva kuti sezvanambotaura kuti America iri kusuggesta kana kuti iri kukumbira kuti nyika yePoland iendese ndege dzehondo dzainadzo dzemaMiG 35 anogadzirwa neRussia kuti aende kuUkraine, nekuti mauto emuchadenga eUkraine havakwanisi kubhururutsa ndege dzekuno kuAmerica, vanoziva ndege dzekuRussia. Ndosaka pane urongwa huri kuda kuitwa. Asi tikuona zvakare kuti iyo pachayo Poland iri kuti hakuna zvakadaro, nokuti iri kutya kuti kana ikatumira ndege dzehondo kuUkraine, vaPutin vanogona kuti saka Poland yatopinda muhondo iyi, zvobva zvakonzera kuti vaPutin vanogona kutanga kurwisana ne Poland inyika iri mumubatanidzwa weNATO. Zvinoreva kuti kana Russia yakatanga kurwisana nePoland, zvaakureva kuti NATO yakatopinda muhondo iyi wedha yanga ichida kana kusada, tatova neWorld War III. Saka tinoona sekuti hondo iyi ichaenderera mberi, asi mukupera kwazvo tinoona sekuti zvizhinji zvinodiwa neRussia kuti zvinge zvichiitika muUkraine ndo zvichatozoitika. Vachazongotaurirana zvavo pamberi apo, asi donzo guru raPutin rekuti vadigrade kana kuti vadzikisire kusimba kwemauto emuUkraine nekusevenzeswa kwaanga akuitwa pamwe neNATO, uye zvombo zvanga zvaiswa muUkraine nenyika dziri muNATO zvinenge zvisina simba rakakura sezvanga rava nazvo ari zvino. Tinoasa kuti ndo kuchaenda nyaya iyi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vari paRunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora gurukota redunhu reMidlands Valary Mavhima vachiti vanhu muZimbabwe vanoda rubatsiro rwakawanda sezvo hurumende ichitadza kuchengeta vanhu zvakakwana. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti sangano reZimbabwe Peace Project rinofanira kubudisa zvose zvarinoziva pamusoro penhengo dzavo dzinonzi dzakarova zvakaipisisa nhengo yeCitizens Coalition for Change. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vachiri kufunga pamusoro pekutemera zvirango pamakambani emafuta eRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikuunzirai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.